Muchuchisi wehurumende panyaya iyi vaEdmonia Zamba vakurudzira dare kuti ritongere rufu vasungwa vanoti vatungamirai madzokere muzvare Yvonne Musarurwa pamwe navalast mainge hama avo vakabatwa nemhosva yekuponda Assistant Inspector Petros Mutedza pamhirizhonga yakaitika muna 2011 pakati pemapurisa nevechidiki veMDCT. Vanyazamba vati chiitiko ichi chakakanganisawo pfungwa dzevanhu vakawanda vakaona izvo zvichiitika vanosanganisira vana vadiki pamwe nevanhuwo zvavo vasinei nezvematongerwo enyika. Asi rimwe remagweta evasungwa ava, amai Beatrice Mutetwa, vati vasungwa ava havana mhosva yavakapara uye vati mukupa mutongo dare rinofanira kutarisa kuti umbo hwakasvitswa kudare hauburitse pachena kuti ngana ndiyakakanda dombo rakatema vamutedza zvakazokonzera kuti vafe. Vaenderera mberi vachiti mutongo wakaturwa nemutongi wedare vachine mbiri bhunu unoita sekuti imhosva kuti munhu anzi inhengo yeMDCT nepamusana pekuti hazvizi kubuda pachena mumutongo wavo kuti nhengo dzeMDCT dzakabatwa nemhosva yekuponda iyi dzakanyatsoita chii chaizvo chakakonzera kuti vamutedza vafe. Zvichakadai, amai Mutetwa vakurudzira dare kuti mutongo waro ribude pachena kuti hurumende inofanira kuferefeta nyaya dzevanhu vese vanonzi vakapondwa pamwe nekushayikwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika vachiti vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva dzekuponda vari kungoswerombeya nemigwagwa vasina zvavari kuitwa zvinopedzisira zvaita sekuti mutemo une vamwe vanhu vaunoshandisirwa. Amai Mutetwa vatiwo bumbiro remutemo idzva haribvumidze kuti munhukadzi atongerwe rufu sezvakumbirwa navanyazamba. Naizvozvo vati muzvare Musarurwa havafanire kutongerwa rufu nyangwe zvodii. Amai Mutetwa vatiwo vasungwa ava vakagara mujeri kwemakore anoda kusvika kumatatu nyaya iyi ichizeiwa mumatare saka vanofanirwa kutorwa sevanhu vakatombopika. Zvichakadai, mutongi wedare vabhunu vatambira chikumbiro chasvitswa kudare nemagweta evasungwa ava chekuti vaFinias Natarikwa avo vakabatwawo nemhosva yekubatsira vamadzokere namuzvare Musarurwa kubva panzvimbo yakaparirwa mhosva vabuditswe muusungwa. Amai Mutetwa vati hazvikodzeri kuti vanhatarikwa avo vanove mutyairi weMDCT vabatwe nemhosva iyi sezvo vave munhu aiita basa rake panguva yavakasungwa. Vabhunu vabvuma chikumbiro chekuti vanhatarikwa vabuditswe muusungwa vakamirira kupiwa mutongo panyaya iyi. Zvichitevera zvasvitswa kudare nemagweta ari kumirira vasungwa, vabhunu vati nyaya iyi ichadzoka mudare musi wa19 mwedzi uno pavachatura mutongo wekuti vanhu ava vanogara mujeri kwenguva yakareba zvakadii. Imwe nhengo yeMDCT yanga iri mudare ichinzwa nyaya iyi vaSimon Mpande vati vari kuona sekuti vabhunu vane divi ravakarerekera pakutongwa kwenyaya iyi.
Matambiro vafambisira kuti nyaya iyi tiri kuona kunge kushungurudzwa kuriitwa vanhu vedu vemDCT inhau yekuti vari kuona kuti vamugabe vava under pressure nemamiriro akaita situation munyika. Nyaya inofanira kugadziriswa iyoyo ndeyekuti vanofanira kuchinja vatongi vari mumahighcourt nekuRotten Row kuti vachinjwe vatonge zvinotedzerwa neconstitution idzo rakabuda mu2013.
VaSydney Chisi, avo vanoshanda nesangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe, kana kuti YIDES, vati vanoona sekuti nyaya iyi inyaya yakatongwa kare, pasiri kutariswa umbo hwakasvitswa kudare.
Mafambiro ata nyaya iyi ari kuvhiringidza nyaya yekuti saka tomboti dei upenyu hwedu husina magweta zvinoreva here kuti vanhu vanongopinda mumajere vasina mhosva. Chinhu chirikunyanya kubuda apa ndechekuti saka pamumajere medu especially pane vanhu vanenge vachibatanidzwa nyaya dzepolitics vanhu vari mumajere inoti nenyaya yekuti vane mhosva asi nenyaya yekuti vanenge vashaya vanhu vanovamiririra zvikuru sei dekwanga kusiriko kuti zvotawana gweta guru rakaita saBeatrice Mutetwa vana vemuMDC vana ivavo vangadai vapinda muchitirongo chavasingafi vakadzoka. Pamwe vana jaji vachona vanenge vaakuitawo mitongo yekuzeza kuti saka ndingazonzi ndii ndakaburitsa vanhu ava mujere kana ndongoisa judgment yengonzi zvingozonziwo handizonenerinzirwi mhosva dzekuti vana veMDC vanzi vazonzi ndiye akavaburitsa mujere asi vana MDC vana veZimbabwe vana MDC vana vakangofanana nemwe mwana wese watinoona vanofanana kuwana kodzero yekutongwa zvakanaka zvisina unenedzero kana pane munhu akabata dombo mapurisa basa rawo nderekuburitsa kuti munhu akabata dombo rakatema mupurisa wayo ndiani kwete kungoti izvo nokuti wanga uripo saka kana wanga uripo saka unofanana kusungwa
mudare nhasi manga makazara kuti maku nevatungamiriri veMDCT vanga vachisanganisira vatevedzeri vava Morgan Tsvangirai muMDCT vanoti muzvare Tokozani Kupe vaNelson Chamisa nava Elias Mudzuri vamwewo vanga vari mudare vanosanganisira mutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe nenhengo dzeparamende dzeMDCT dzakati wandei ndakamirira Studio 7 muHarare Dini Thomas Chiripasi.